na 7 p.m. kushika na 7:30 p.m.
Apo tuna kupa.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, December the 20th, 2022. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of general elections next year. This in light of a video showing alleged ZANU-PF members at a rally chanting, Bamberine Rufurwa Chamisa, or forward with the death of Chamisa, the opposition CCC leader. The video has sparked concern on social media platforms and off, with human rights campaigners and the CCC calling for the arrest of those involved for allegedly inciting violence. The CCC also says it is concerned for Mr. Chamisa's safety. The opposition charges the message in the appalling video is clear testament that the ruling ZANU-PF party is planning an orgy of violence on Chamisa and his supporters ahead of the 2023 polls. A few months ago, a ZANU-PF member, Upton Mashayanyika, was caught on camera at a ZANU-PF rally suggesting that Mr. Chamisa must be killed. Police were forced to issue a statement after public outcry saying they were investigating, but they've not offered an update since, and Mr. Mashayanyika is still a free man. On the other hand, opposition CCC official and Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala, is still languishing in remand prison at Chikurubi Maximum Prison 6 months after he was arrested and charged with inciting political violence. Many say Sikala's arrest and denial of bail many times is clear indication of selective application of the law by the police, a charge that the police vehemently deny. Lee Chonanjani Zulukandaba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokutshotshozela udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan emhlanganweni webandla labo besithi Bamberine Rufu Rwa Chamisa, kumbe phambili ngemva kumbe ukufa kukaChamisa, yena ongumkhokheli webandla le-CCC. Amazwi la asolwa kakhulu ngabaningi kanye labo abebandla le-CCC besithi ibandla le-ZANU-PF litshotshozela ukuthi uChamisa abulawe. Ngontulikazi kulomunye njalo umsekeli we-ZANU-PF u-Upton Mashayanyika okhulume emhlanganweni we-ZANU-PF wathi uChamisa kumele abulawe. Lanxa amapolisa ethembise ukuphenya uMashayanyika kakabotshwa. Ngakolunye uhlangothi, umeli weZengeza West ePhalamende, uMnumzana Job Sikala, yena uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokutshotshozela udlakela. Abanye bathi abasekeli bezanu-PF laba kumele babotshwe nxa kuyikuthi ngempela amapolisa asebenza ezimele engasekeli ibandla leZANU-PF. Kwazi wayibatereri be-Studio 7 nazimuchirongwa chevechidiki che-Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa nyaya yevidiyo iri mudariro iri kuratidza vatsigiri veZANU-PF vachiita slogan yekuti Bamberine Rufu Rwa Chamisa, avo vanova mutungamiri webato reTRIPC. Vasikiri vezanu PF ava vakataura izvi pamusangano webato ravo. Mimwedzi mishoma yapfuura pane mumwe zvakare musigiri wezanu PF vaUpton mashayanyika avo vakataurawo mashoko ekuti vachamisa vanofanirwa kuurawa. Zvichitevera kugunun'una kwevanhu vakawanda, mapurisa akazivisa kuti ava kuzeya nyaya iyi asi vamashayanyika havasati vasungwa nanhasi. TRIPC inoti vamashayanyika nevamwe vari muvhidhiyo itsvai vanofanirwa kusungwa sezvo vachikurudzira mhirizhonga. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende uye vari nhengo yeTRIPC vaJob Sikala vava nemimwedzi mitanhatu vari musungwa mushure mekupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. And to help us dissect this issue, we are now joined by opposition TRIPC member and former Masvingo councillor Godfrey Kurawone, Ashford Guvuriro of ZANU-PF, as well as Mr. John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. And before starting off with Mr. Kurawone, let me set some ground rules. Gentlemen, welcome. And for us to, you know, speak equally, to get equal speaking time, I would request for you to answer, to give us your answer within 1 to 1 minute and a half. So that we are all allocated enough time. This is an important topic, and every voice must be heard. Now, coming to you, Mr. Kurawone, you saw the video that's making the rounds of alleged ZANU-PF members saying, "Pamberi nerufu rwa Chamisa." In other words, forward with the death of Mr. Chamisa. You are a TRIPC member. What do you make of this? Mr. Kurawone?
Yes, that is not new, you know, coming from ZANU-PF. And what pains us as the opposition is that there is a clear selective application of the law. You understand that our Honorable MP Job Sikala is in prison. He has been in prison for 6 months now. He's talking about most of inciting violence. And the same thing happened with that guy of Mashayanyika. Akati chiti pasine na Chamisa, we are saying Chamisa ngasi, but he is moving scot free. Police is doing extremely nothing, and we are seeing him every day at Chifamba RC, and nothing has been done by the law enforcers. And now this again happened, and police is keeping mum as if nothing happened. So you see that Mutemo which we all regret as Zimbabweans. We don't expect that to happen in a free country. We don't expect that to happen in a country with a police force. We expect the police force to act without any political bias. But we are seeing a different thing. We are seeing police as an extension of the ruling party. We are seeing police being very, very incompetent. They are doing nothing when it comes to issues to do with ZANU-PF. When it comes to issues, my crimes are powered by ZANU-PF. They act as if they don't exist, which we regret as citizens. We expect the police to protect us as citizens. We expect police to be very, very independent and impartial. But that's not the case in Zimbabwe. And it's very regrettable.
Thank you. The Vakurawone Tiwe Kwamuri va Ashford Guvuriro ve ZANU PF. Mr. Guvuriro, I'm sure you have seen the video in question of ZANU PF members saying Pamberi nerufu rwa Chamisa. Do you condemn that?
Mm-hmm.
Vaguburiro, I can barely hear you, but I'm saying I'm sure you have seen the video in question of members of your party chanting, Pambe rine rufu rwa Chamisa, forward with the death of Chamisa. Do you condemn that? Hongo, Vaguburiro, ameno munga move a bit here from where you are. I can barely hear you, but nukunza zamuri kutaura. Muro taura ne kuti mtungamiro enyika va Mnangagwa, vaka vanogara vachishoropodza mhirizhonga. Hongo, ichokwadi, but pa video iyi ndiri kuti imimi senhengo yeZANU PF. Muri kushora vamwe venyu here. Do you condemn your fellow ZANU PF members who uttered these remarks?
Yo pandiri kutaura vichiti hapana chekushora nekuti hapana mhosva yakaparwa. Hapana chakaparwa nyakumbedzi vakataura pavideo muri kutaura.
Hapana mhosva yekuti pamberi nerufu rwaChamisa. Is that not inciting violence? Okay, thank you there, Mr. Guburiro, and we might have to call you back because our connection echo iriku sheka sheka, but meanwhile, let's go to Mr. John Muchenje, the Sangano Re4H Zimbabwe Foundation. Va Muchenje, murukunzwa vaguburiro vari kutaura hanzi hapana mhosva yakataurwa nevatsigiri veZANU PF ava kana kuti vamwe vavo sezvo veri nhengo yeZANU PF. Wamashoko ekuti pamberi nerufu rwaChamisa, muri kubvumirana navo here? Etukukunzwaiva mchenje.
Okay, ndinotenda. Chokutanga ndinoda kumhoresa vacomrade kurawona varipo nacomrade Archibald Guriro vabva kumapato avo akasiyana varuti vapamini yaJP. Chokutanga tikatoza bundo rine mutemo muZimbabwe rinorambidza nyaya dzemhirizhonga nenyika yedu yeZimbabwe. Uyezve maslogan oro matauriro ekuti pasina nhingi zvofara kuti nhasi tangatiri kugweru tichitaura nemapatis akasiyana-siyana angari 7 nhasi anoinclude ZANU PF and CCC ende mayouth angaripo vanga vachiti shaindeke vakuru vedu tisiyane nemaslogani ekuti pasina nhingi. So slogan yekuti pasina nhindi tichitaura sare munhu uye tikurudzira kuti munhu yeye aurawe samaonekese kana tiinekurudzira peace ndakamirira for zimbabwe foundation tinokondema sachiri language yatinoti hate speech zvakambotaura kuti nezimbabwe human rights commission havaramba mashoko akadaro so tinotsigirana isusu nezimbabwe human rights commission inova commission yakamisidzwa napresident vamunanagwa muzimbabwe tinoramba mashoko eku atinoti mahate speech orekutaura zvekuti nhii ngaurawo rezipumbiro remutemo uye bhaibheri shoko ramwari rinorambidza vanhu kuti vaurayani.
Thank you the siyabonga tinotenda vamuchenje and please do stay on the line. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of elections next year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Siyalamukela mthwakazi omuhle sihlobo esithandekayo Zimbabwe omuhle kuhlelo lwe Live Talk The Connection okuluhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje sixoxa ngodaba lodlakela kumbe amazwi atshotshozela udlakela ngemva kwevideo esenkundleni zokuxhumana kubo Twitter, kubo WhatsApp, kubo Facebook. Etshengisa abasekeli bezanu PF betshaya islogan besemhlanganweni webandla labo besithi phambili ngemva kaChamisa kumbe Pamberi nerufu rwaChamisa. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Godfrey Kurawone owebandla le-CCC, uAshford Guburiro owebandla lezanu PF kanye lo mnumzana John Muchenje owehlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation okuyihlanganiso ekhuthaza udlakela njalo ehamba esigabeni ezitshiyeneyo ixoxisana ikakhulu labasakhulayo ikhulumisana labo ngendaba zokuthula lokutshiyana lodlakela ngendaba zombusazwe. Limzwile uAshford Guburiro oyebandla lezanu PF, ngimbuzile ukuthi uyayisola yini uyabasola yini abanye bakhe abezanu PF abaphume kuvideo le besithi phambili ngokufa kukaChamisa. Kodwa yena uthi hayi ngeke basole ngoba akulalutho olubi abalwenzayo. Lizwile njalo ubaba uJohn Muchenje owenhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation. Othi sikhuluma nje bebesegweru bevela kobulawayo bexoxisana labasakhulayo ngendaba zokuthula njalo bebakhuthaza ukuthi batshiyane lodlakela. Sibuyele kubaba uGodfrey Kurawone owe-CCC. Vakurawone ndidzokere kwamuri muri kunzwa vaAshford Guburiro vezanu PF. Hanzi handigoni kukondema kana kuti kushora vanhu vari muvhidhiyo iyi vanova vanhu vezanu PF nekuti hapana chakaipa kana kuti hapana kutyora mutemo kwavakaita. Muri kudini mashoko aya?
Mashoko avaguriro mashoko anonyadzisa atingatarisiri kuti vange vachitaura especially kana vachiri kuwirana nesu kuti Zimbabwe inenge yakasununguka nokuti havagoni kutiudza kuti ramuna pamberi nofa waChamisa ari kuita chinhu chakanaka kana ivo vachida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe muda kuzotungamirira ane kana maura yavanhu vese chimwe chinhu choda kuti ndevanhu ve4H I think mamauriita interview nomumwe musikana wapanapa we4H ndiyakuudzai pano kuti the success yeprogram ye4H will be determined by the attitude of ZANU PF and this is what we are seeing today. They will never repent. Violence is within their DNA and therefore 4H mune basa renyu ndeekuhlanga ZANU PF 24 hours because if they don't repent, nothing is going to change in terms of violence in Zimbabwe. Mutoro kuti nyaya yekupa kwaChamisa vakaiva varina kubhakara haina kutanga nhasi and ZANU PF when they say Chamisa must die the minute because gore riya rakamuponda ponda paairport akaramira kuchipatara. Last time vakauda kumuuraya kumasvingo, vakauda kumuuraya kwamutare. If you still remember kumaronjera tree planting, pakaitwa pakapfaura futi live ammunition in pursuit of Shamisa's death. So this is not new. So at the end, they mean it when they say Shamisa must die. Something which every sane Zimbabwean should condemn. But I'm surprised with this gorilla. I don't know if can I anemoyo and I would have chosen. Because every sane Zimbabwean should condemn a death yemunhu because of politics. That's so bad.
Siyabonga mnumzana kurawone qhubeka ubambile murukunzapo ba kurawone oli lunga le Triple C wake waba ngu councilor wemashingo uyakhuluma uthi hayi bawathatha serious amazwi abasekeli bezana PF laba ngoba sebeke bazama ukulimaza kumbe ukubulala uChamisa uthi bake bamthaya e-airport ngakho walimala kakubi ngakho nxa kuphuma amavidiyo anje abasekeli bezanu PF besithi phambili ngokufa kumbe ngokubulawa kukaChamisa bona njenge-Triple C njengebandla bawathatha serious lawo mazwi. Ndizokere kwamuri va muchenje mataura nenyaya yekuti manga muri kugweru iwe also in Bulawayo and ndofunga muri kunzwa vakura uone vari kutaura vari kuti he said it before pachirongwa chino ichi kuti kubudirira kwezvirongwa zvenyu zvekukurudzira runyararo munyika kuchadependa necommitment yezanu PF murunyararo asi pari zvino vakura uone vari kuti haizi kuonekwa commitment yezanu PF muri kuti chiva mucheche
nyaya yepeace chekutanga haifani kurekera kubato one mapato ese ari muzimbabwe ati kushanda nawo ese anova zanu PF vese vanofanira kuita commitment towards nyaya dzepeace. Mapolitical parties ese anofanira kureforma maitiro avo taanira dzerunyararo munyika yezimbabwe. Tinofara kuti takanowana awards yepeace yakapiwa kufrance ikaita misangano namapolitical party leaders anova vamunangagwa vachamisa vamunzora vamadhuku vasenengambo madhambinda matarira nemamwe mapata takasangana navatenengamo vese vakura vaikomita kunyaya dzepeace vachitofara kuti inga tinofara kutiaaizvino ndovakuru vati chii ekuvatii nekuti ndivo vanonyanya kuita mhirishonga muno muzimbabwe munoramba muchitaura muchikurudzira nyaya yepeacebuilding inova yatinoti tinonange iprocess yekuti hatigoni kuti tikasanga nhasi kuti marizalt ebuda nhasi. But it's not fair the mission. Because I took me up a single fight in Zimbabwe. This is easy. That is the end. We have the mission in Zimbabwe. That is the day we shall be to another Kuruwa, no Yapa team. The Naramar, the Tiwa, the Naramoro. Let's let him sit and hear it. Because there's a difference of our political ideology. We have the mission that sometimes I think it's physical. We're also on site on social media. You're not a lot of screaming in America. Kuti munhu akaposta opinion yake vanhu vakawanda vanouya vachimutuka letinenti respect kuti kana vakuraone vari vetriple c letini respect you nebatira munosapota kana achipozi guuriro ari wezanu PF vadimu respect nebato rake raanosapota kana ngana ari kubato rake raari remdct lidiyeti vatimu respectei. What we want is tolerance. Let's learn to tolerate each other regardless of different political affiliations. But we as an organization, we condemn my hate speech. Angawana kuja ku ZANU-PF, angawana kuja ku TPC, angawana kuja ku MDCC, MCFC. Itarudzi bato rekuita condemn whatever vanenge vataura. Bato rimwe nerimwe varimire pachokwadi zvikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti mapresident avo ese takasangana navo vakafara nechirongwa chepita tikuita muzimbabwe vakaramba vachitaura kuti tinamba tikuti dry wefoh nekutaura nyaya dzepeace
so tinokumbira kuti kumaitilidas ese emapolitical parties mapurezidenti enyu takasangana navo vari kufarira chirongwa chepeace tiri isusu semaitilidas varidzikitei nyaya yepeace building dzati kumapurezidenti madistrict kwedu nekumawazi kuti nyika medu neno miyaro 2023.
Uyakhuluma lapho ubaba uJohn Mutshentshe owe-4H Zimbabwe Foundation uthi hayi kubalulekile ukuthi amabandla wonke ezombusazwe azinikele kuhlelo lokuthula njalo uyatsho ukuthi sebehlanganela bakhokheli bamabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi hayi ngempela bayalusekela uhlelo lwabo lokukhuthaza ukuthula elizweni. Ngakho uthi is up to abasakhulayo labo ikakhulu inkokheli yabasakhulayo kumabandla ezombusazwe ukuthi layo ikhuthazane ikhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi hayi sisiya nje kukhetho ngomnyaka ozayo akube lokuthula elizweni. Coming back to you, Mr. Kurawone, one might argue that Mr. Mnangagwa, the president and the ZANU-PF leader, has nothing to do with the issue of inciting violence because he has said time and again that people must shun violence ahead of elections. What say you?
Mkomanzungamili. Taneta nukita zikuku watavata ne ZANU PF tina kutanga politics nas 2008 June 27 June election vamu gabe vayi budapa TV every day vashikuru zira peace chansi zaitika on the ground was opposite ne Zavai Town. They are very good at deceiving the international community. They are very good at deceiving my externals who are not in Zimbabwe, so that they pretend as if they want peace when actually they want violence. Like I said, Mashuri, he copied everything from Mugabe and he perfected Kudwafure Mugabe. He is good at indicating right and turning left. That's him. So Zamutaura, Mashokamutaura. Serious. What we take serious is what is happening on the ground. Kushika taona shanduko pa ground. Dr. Tibvume kuti ha amunangagwa vakuda peace. Hamundiudzini kuti amunangagwa is failing to control his people on the ground. No. He can control them. But actually he's the one anovatuma, but then oenda senge aruda peace. That's their nature. To deceive people. So Mashoko amutaura. Haana kuzara nechokwadi mashoko akazara nenhema nekunyengera.
Auyala ke lapho ukuraone owe-TCC uti hayi ukuthi uba Mnangagwa useke wathi abantu mabahlalisane ngokuthula akusho lutho uthi nguye otshotshozela udlakela. And unfortunately ilunga leZANU-PF Ashford Guvuriro akasekho kuhlelo, inombolo yakhe ayisadotshwa. Mr. Mutshentshe, coming to you, let's have your last word in 30 seconds.
Okay, thank you very much. My last word is to the youth in Zimbabwe. That Zimbabwe is our nation. Let's resist from violent lesbians, physical and also online. Let's learn to appreciate that we live on political ideologies. At the moment, we tolerate each other because we give our own protest. We to campaign during the election, the agenda 2023 in a peaceful way. My president, Edwards, are going to run against the United States. So, I have to do the security. If you imagine the Italian, if you ask for the Gurino, I can say, I'm not going to go around. Let's be put it. One of them, I'm going to go to Morosana.
Mchenja, I'm sorry we have to leave it there. We are out of time. That brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests. That's John Mutshentshe of the organization 4H Zimbabwe Foundation. Thanks also to Godfrey Kurawone of the DCCC and Ashford Guvuriro of the ruling ZANU-PF. And of course, thanks to you, our listeners and viewers at home. Be sure to tune in again tomorrow. My name is Mtunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.